ongororo iyi takaita mumaprovinsi ese ari gumi.
Ko zvii zvimwe zvamakaonawo tichitarisa nyaya dzesarudzo Zimbabwe yatarisa nakani sarudzo dza 2018?
Zvakabuda muongororo yatakaita muna January, February. Tikangoti kutanga musi wa 28 January kusvika musi wa 10 February ndezvekuti takaona kuti vanhu vangangoda kusvika makumi masere kubva muzana 78% vanoti nyika inofanira kusarudza vatungamiri vayo kuburikidza nesarudzo dzakajeka uye dzinoitwa nenguva yakatarwa, andingati regular, open and honest elections. Asi panewo vamwe 18% vanoti utungamiri unofanira kusarudzwa nedzimwe nzira nokuda kwekuti sarudzo dzinomboburisa atingati mabed results.
Ko panyaya yemhirizhonga vanhu vakatiwo kudii?
Tinoona kuti vanhu makumi mashanu nemaviri kubva muzana 52% vanoti vanotyawo nyaya dzekuchityidzirwa kana mhirizhonga panguva yesarudzo panenge pachiitwa macampaigns. Tozoonawo zvekuti sarudzo iyi inoratidza kuti vatsigiri vemapato makuru munyika, bato rinotonga pari zvino rezanupf nevemdct, bato rinova ratingati ndo guru rinopikisa, vane mafungiro akasiyana panyaya yekuti hurumende iri kushanda zvakadii pakudzivirira mhirizhonga ine zvekuita nezvematongero enyika. Tinoona kuti vatsigiri vemdct vanongangosvika makumi masere kubva muzana 79% vanoti hurumende haisi kunyatsoita basa nemazvo pakudzivirira mhirizhonga ine chekuita nezvematongero enyika. Ukuwo vatsigiri vebato riri kutonga pari zvino rezanupf vanosvika makumi manomwe 70% vanoti hurumende iri kuita basa nemazvo